A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, a platform where we speak about issues affecting people in the society. We are coming to you live from the Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, February 17, 2023. And I am Evans Zeninga, your host tonight. We are coming on a very sad note today as we are remembering Wayne Glovu, who was laid to rest today in Bulawayo. 16-year-old Wayne was stabbed with a 3-star Okapi knife on Monday by another student from Hamilton High School during a fight, and he later died at a hospital in Bulawayo. The suspected killer is in custody, awaiting completion of police investigations. We are not going to talk a lot about what happened since this case is now before the courts. However, we will give you what transpired today. Muchirongo achedu cha nasi triku tarisa raitika kumarinda eku Bulawayo uko kwa radzi kwa nasi mwana wepachikoro che Founders High School, Wayne Glovu. Wayne akafa mushure mekubaiwa nebanga nemumwe mwana wechikoro chepa Hamilton High School apo vairwisana. Wayne akazoshaya nemuvuro ari muchipatara makare muBulawayo. Wayne uyo ange ave nemakore gumi nematanhatu ekuberekwa aradzikwa nhasi. Hama neshamwari dzashoropodza zvikuru kumbunyikidzwa kwekodzero kuri kuitwa muzvikoro nevadzidzi. Nyaya yekuurayiwa kwaWayne yava kumatare, asi hatikwanisi kutaura zvakawanda zvisiri kubuda mumatare dzimosva. Hundreds of people gathered today, including relatives, friends, and students from Founders High School, and they were gathered to see the body of Wayne being laid to rest in a very emotional send-off. Students and friends mourned and as they bade farewell to Wayne's body. A very sad situation there. Former education minister and uncle to Wayne, Mr. Gabriel Machinga, said he was troubled by the way Wayne died. He called on society to address bullying that is prevalent in schools.
These knives that are used to butcher others are not manufactured in schools. They come from within society. So unless society wakes up today to tackle this problem, there is no end to it. Because what happens in schools is almost always a mirror image of what happens in society. I am convinced that if society chooses to say no, no, and no, and no to this kind of conduct, it will stop. My final words, because I'm really troubled, is Wayne, your wasted life, prematurely extinguished. As a normal human being, Wayne was to die at some point, but I believe not in this man. Wayne,
that there was former education minister and an uncle to the deceased, Mr. Gabriel Machinga, speaking at the funeral of the late Wayne. Let us hear what other mourners had to say at this funeral.
Be the one lying there because of my age. But kubuhlungu kanjani ukuthi silalise such a young life. We are going to bid a farewell to Wayne Mgcine Ndlovu, an intelligent, jovial, enthusiastic, focused young learner who had a very promising life ahead of him. Unfortunately, the incident that we now all know tragically ended his dear and precious life.
The Founders High School Choir graced the event, and they sang for their colleague before the body was laid to rest. Let's take a look. That there was the Founders High School Choir paying a tribute to Wayne, who was a Form 4 student at the school. For those that just joined us, we are remembering Wayne Ndlovu, who was stabbed during a fight on Monday and later died at a hospital in Bulawayo. Let's take a quick short break. Do not go away. We will be right back with more.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
And welcome back. This is Live Talk. If you have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube as VOA Zimbabwe. Now to discuss this sad and painful death of Wayne and the bullying in schools, we are joined by a student representative from Great Zimbabwe University and very vocal in these issues, Itai Masango, who is in Chiredzi. And we also have Evanisa Monondo, the director of Female Students Network Trust in Zimbabwe. Ladies, lady and gentlemen, sorry about that. Welcome to the show.
Thank you very much, and good evening.
Itai, can you hear me?
Yeah, I'm hearing you.
Perfect. Thank you very much for coming in. Let's start with you, Itai. Please tell us, what was your immediate reaction when you heard about Wayne's death?
This young boy is affected us very much. We are considering that he is still young and his parents are expecting him to be someone in life then that is what is before him. It is something that is very painful to the whole of the life and the school very beautiful as well. It is a very big loss to the education sector.
Here, I hear you there. Let's move over to Evanisa and introducing you to the show. Let's throw you as well into a question here. Does your organization have any studies on what causes bullying around students? I know you've done a lot of work in student issues and around that area.
Yeah, thank you very much. I think let me start by paying my deepest condolences to Wayne's family and friends and the school for the very sad loss that we have experienced as a country. It's very sad, but just to say, as an organization, what we do
we deal with mental health issues, where we do psychological counseling, we play very much with the mind to say, if you have a problem, how can you respond to that problem? And how can you positively respond to whatever mental health issues you'll be going through? So the organization seeks to bring integration, to reintegrate the mindset of these learners and even students, so that they are able to coexist and co-adopt whatever situation that is going through. So the network is there as a conduit to that information and education and awareness among the students, so that they are able to respond to the social issues that are happening, be it in their family, be it in the institution, in their school. So yeah, it's something that we really treat very seriously as the students, because it really disturbs them in terms of achieving academic objectives or goals.
Mm-hmm. While we are at that, let me move forward and say to you, we've seen a lot of these issues being talked about revolving around male students. I'm not sure if there's anything that we can talk about from your end that says female students also bully each other like the boys do. Eva Nice, did you get me?
Hello. Okay. Yes, I think I got you to say what is happening also to male students. And I'm glad that as an organization, we are now working with male students as our male champions, because we believe that our male students are our counterparts in really addressing the societal issues. Yes, bullying, it happens to female students among each other, and it also happens with female students. So bringing them together as our counterparts and as colleagues will also, you know, improve their relationship, the way they coexist at the institution and the way they relate to each other. We try by all means to bring them together, because we too are just advancing female students' issues alone without, you know, involving male students. We will not reach far, because the issues that we seek to address do also affect the boy child. So the organization has come to at a point where we have realized or discovered that in any advocacy issues that we seek to promote the advancement of female students' rights, we cannot do it alone without our male counterparts, because an institution is a very organized place where these learners and students, they learn together, and we cannot separate them from that.
Mm-hmm. Good points there you are bringing to the table. Itai, ngatimbodzoka kwauri. Iwewe chimbotidzosera kumazuva ako eGreat Zimbabwe. I know you were also very active in students, representatives and stuff like that. Chimbotitaurirayo vana vechisikana vaiitawo here zvaitwa nevakomana izvozvizvi zvechibuli buli zvemanyunyu izvi.
You find the most of the students have all the bad behavior and so on. But when they interact among the students at school, like this, rather than the, you know, say, like one, right? Uma, and then my Kurama drugs, because I am in the school, the university, and my university.
Aha, Mira indi mukoma itai, Mira indi kupate mromo ipapo, taita kola, paita mwemtere la afone, arugudo kukanda mazwi, mafone arugunetza ku Zimbabwe huku, tino gona kuzomuruza, regaiti nzo kutu arugudo kutichii and we'll come back to you. Kola, hello, can you hear me?
Yes, I can hear you.
Ah, perfect. Muri kupi, ndime ani mimi?
Mimi ndiretwa Elvis, mtomba ndiriku Harare ku Waterfalls.
Aha, mkoma Elvis. Nyayari mudariro muruku inzwa gayo. Nyayari mkoma na iyo. Anzi, jaka zara mshikoro wa mwaru kuti kwese kwese mshikoro mziriku itika izi. Taurai otinzwe pfungwa zenyu.
My understanding is that bullying, you know, what I can think or what I can say, bullying has always been there. But I think what we see now, among my extent, it's now becoming that health problem. It means nothing about it. It takes a community to raise a child. It's not to run raise one and you won't.
All right.
Saka, in the good thing is that you can out to one or the government score or could tangiram society. Society is tangira kujimba, Matino Ramira influence is recruits for the people around us. Vana Varku Garavatora bed precedent, Kubamu Matunar Kukar, Van Varushantama drug, and we know which can or under influence. They can do anything and everything. So this is a manifestation of the everyday life that they are seeing in the streets, in the road, on TV and everywhere else.
Aiwa.
Inini kamwana kandinako ndakakatengera Trigun kakaona mumwe munhu achishudha vanhu pa Facebook mutaone kanotofunga kuti vanhu vanoshudwa.
Murikutaura mashoko makuru. Aiwa mataura mashoko makuru. I hope vadare vedu vatinavo nhasi mukoma itai nhasi si ever nice vari kunzwawo zvamuri kutaura. Tinokutendai kunge mapindawo muchirongwa muchikanda pfungwa dzenyu. Toramba tichiti mudzoke futi namangwana naye.
Tinotenda baba, tinotenda neprogram. Thank you for having me.
Maita basa. We'll come back to Itai and Evernice. Did you hear what the caller has just been saying? He seems to feel society is playing a big role in all these things that are happening in schools. Mukoma Itai, manga mchiri kutsanangura. Ende reje nyukumberi.
Yeah, and then we tell them about the other one, Mukoma, very correct. Another thing that the other people did the most to the Anamazan, like the Muslim, the advent of social networks. You can't regulate them in their own internet. It means you don't get anything from a phone and my internet to be divided to school. But you find it, one of the things that you need to use. It's just one of the things that you feel easy. Kuona mafiri imu. Aminda ane kutu mkabu. Taka tawari kutajimu. Ine vili jati like an experiment. But you get the other one of the things that you want to.
Aiwa, takunzwa ipapo imbo. Batai makadaro ndimbodzoka kuna tete Evernice. Muchiripo here, murikunzwa nyaya dziri kutaurwa idzo mukomana weku Great Zimbabwe University yanga achitaurawo maonero ari kuita. Ndidzoke futi kwamuri. Zvoinzwinyi chaizvo chaizvo kuti dambudziko iri rebullying nekumbunyikidzana muzvikoro iri ripere.
Ndinoona sekuti zviri kufanira kuitwa paka panofanira kuitwa inonzi collective action. Kumba sevabereki ndetaurawo ndakamira semubereki haitiri nyaya dzevana idzi dzatonesa. Chazviri kunyanya ndoziva tichikura tainyanya kurovedzerwa kubva kumba kuchikoro zvevadzidzisi vaiva nemukana wekudzidzisa vana. But ndikuona kutoti vadzidzisi vacho vakutovatya kuti vana vari kutovatya nekuti vana vakutyisa havatsiriki havaudziki. Saka pari kuda collective action kana kuti chose toenda pamwe chete semastakeholders vana ngavadzidzise. Ndoda kubvumirana naitai zvaanga achitaura kuti vana vari kungoregerwa vachiita zvavanoita mafoni atinovapa zvavanoswera vachiita vabereki hatisina nguva yekunge tine vana vedu tivadzidza kuti upenyu hunofamba sei. Vana vari kundoita anonzi malight skill nechokwadi inyaya yekungoti vari kuori exposed zvine zviri kuitika macurrent affairs vachienda kumberi but malight skill chaiwo yekuti upenyu mwanangu beyond education key havasati vazvinzwisisa. That's why ndichiona kuti they are loud behavior iyo nyaya yekuti vanorovana vana vachinzi rovanai izvo zvisiri kutaura muHarare muno tinotore nyaya ino iri kumatare kwedzimosi yevana vakarovana from the boys school. Saka ndirikuti simba iroro kana mwana achikwanisa kuteerera malife skills anoinvolva nyaya yerudo, to care about each other, kuti kana munhu atori munhu iyeye anofanira kuropiwa kodzero dzake neruremekedzo rwaanofanirwa, rwakangofanana neye kana kuda kuti kodzero dzake dziremekedzo. Saka ndirikuti inyaya inosuwisa mufunge mukoma ivhandu, kuti vadzidzisi vedu munoti vanhu vatisi, munoziva kuti kanaenda kuchikoro ku vandoti ah munoziva pane vamwe vana vavanototya, ukaona mudzidzisi akutya munoona kuti kwatakuenda kusina mura kumira zvakanaka, nekuti kuvabereki hatina nguva yakawanda nevana, vazhinji vana vacho vari kumaboarding schools, handizi kana ivo vanoenda kuday school anopera ari kuchikoro. Tirikutovimba kuti mudzidzisi achakwanisa kunge achitora mwana u achimudzidzisa tsika nemagariro, nekuti wodyirana se inyaya yekudyira, because hakuna munhu ari normal mukoma ivhanzi anotanga kutobaya munhu nebanga. Muri kunzwa here?
Ndiri kupanzwa.
Fundo nekuti kudzokeredza kwepfungwa kwehunhu hwatakakura tichinawo kana kuti malife skills ekungozivisa kuti muupenyu titingataridze mabhuku munhu wakafanira kuita sei. Handimboona
ndoda kukubatai futi pamuromo, mbichana, mundiregerere ndikubatei muromo zvishoma-shoma futi. Mabata nhau mbiri dzandinoda kuti tigodzoka kwadziri, yamati collective action iyo mukati life skills. Ndoda kuti tigodzoka tiibate-bate. Regai timbotora muteereri. Pane muteereri akateerera ari kudawo kukanda pfungwa dzake, tinzwe kuti vari kuda kuti kudii. Halo, mufundisi moyo.
Baba Ivanzi makadiko,
ndinofara ini, ndinofara ndiro ndorida futi iroro nderangu, makadiko imi?
Ndinofara kutenzi kumatenzi kwedu atitenzi kudai mune zita rake zvino kumutorera pasi
kubasa zve tiri kubasa. Maita basa nekupinda muchirongwa. Unfortunately tiri kutaura nhasi tiri munguva inosiririsa yekurangarira mukomana uyu. Kandai zvenyu pfungwa dzenyu tinzwe.
Ya igai ndingoti zvangu kuti kutanga kumhuri yezimbabwe nematambudziko akaitika kunyika yekwedu yezimbabwe, mushure mukuona vana vechikoro vasvika pakurwa vachiurayana, chinhu chinosiririsa zvikuru. Nhau yebullying muzvikoro yagara irimo. Kana muchinge makuona vana vasvika pakuurayana sezvizvi, zvinoratidza kuti zvichiri zvematano, nekuti tinonyanya kuzoona kunyanya kwatiri nasouth africa kunoko. Tinoona vana vakawanda vachiurayana vakawanda nowandu. Saka tachinge takuona unyika kwedu mhuri yekuandlovhu yakarasikirwa nemwanakomana wavo wavanga vane tarisa kuti achaitawo zvinhu zvizhinji, asi tinongotiwo hei zvinhu zvinorwadza zvikuru. Uye futizve kunyange nekumwana uyoyo akapedza upenyu umwe mwana, tinongotiwo nekumhuri yekwavo navo vari pakurwadziwa. Saka senyika yezimbabwe tinofanira kuti tiise musoro pamwe chete, uye futi taratidzana mhinhi, nekuti zvinhu zvinoitika mukati mevana kuti vana vanogona kugumbutana zvikoro nezvinhu zvakasiyanasiyanaane azvinozirwa. So iyo indo kugcina tanda dhudhu kumundeni wonge wezimbabwe, kurukuru kuumhuri yakanzovhu nzira sezimbabwe. Songe zvizoshungukuru ngesenzo nezenzekile avandwana vesikoro valwisana, omunye watata mupefumuro omunye mundwana. So indifara lei ndeutlungukuru kwamambala. So ngitandawo kuti ndeka vantu vasezimbabwe ngesikati nesi esinzima kangaka, asi pambaneni paazi ivhina lo mundwana uyenzire senzo sifana lezo, ivhini emudyeni wangafivo navo vayazwa utlungu kuti kana mundwana wedu wayaenza indifana lei. So asi pambaneni sitandazi saazi kuti izine fana lezi kana sizivona lapa sikone emasouth africa kuti avandwana vaningi vayabulalana njalo njalo avanye vadula nezvigidhi. So asi bambanini sitandazipane umundeni wakandlovhu siti dhudhu netava sezimbabwe soke. Ngiyatokoza kulu ngumoyo baba mufundisi moyo.
Ngiyavonga baba moyo, mabva magona kuti matibatira mhuri yedu yechishona, matibatira futi mhuri yedu yendevele. Siyavonga baba kakulu, thank you so much.
Ndiyaribonga manda chibenda yechi. Thank you, bye.
All right. Mufundisi moyo avo vanga vachitsanangura apo manzwa. He is speaking of the same incidents in light of how sad it is and seeing these situations getting out of hand across the country. Right. Ndodzoka kwamuri Tete Ever Nice. Panyaya mbiri dzamasira panzira dziya. collective action, life skills, kunoku first world, tinonzwa zvichitaurwa taurwa stereki izvozvozvo, zvema life skills zvone collective action yamuri kutaura iyo, zviri kuitwawo here kumusha uko, zvii zvinofanirwa kunzi zviitwe, zvibatsiridze vana ivavo.
Ndinoona kuti maprogramu vayo muzvikoro arimo anenge akatonyogwa kunzi vanhu vanofanira kuita chii malife skills. Kana iri collective action, ndinoona kuti iyoyo ndoo yafoira panguva ine yandiri kutaura, nenyaya yekuti vanhu vava nehumbi mindoga ivhanu. Vanhu munhu akungozvionera mumba make nemhuri yake, hakutisina chiri vange chataiziva tiya, chekuti ini ndikaona mwana vangana achiita zvisina kufanira, kana mungave mumugwagwa kana kungave kuti, ndine mvumo kana ndine kodzero yekumutsura. Asi iko zvinomanetsera zviri kuita, munobva kuti ukatsura mwana umwe munhu vanotokumirira pamhiri kuti ini siyanai nemwana wangu. Ndinoshaya kuti mubereki anenge akadaro anenge achida kudzidzisa mwana wake kuti kudii, saka mwana iye haugoni kutaura naye. But malife skills aya muzvidzidzo arimo kuchanyanya kunoita ndechekuti aakundoita kudzimba zvambotaurwa naitaiziya kuti kudzimba uko ndokwana kwawari kungotsairwa kuti tendai isabhoti waita homework here, wadya here, chete any other issue kuti mwana kuchero pakaya enzi tinodai tinomhoresana tinodanana chero masiblings ngatidanane, hapasina kana communication mumba imomo kunyange muine vana vami navo mumwe nomwe ari kuita zvake. Saka enga inovotla inobuilda on yobva mumba imomo akangokanganisiwa kunzo obva atoita hasha hanimaona itai ambotaura zvakanaka zvikanzi nyaya yemadhirani nyaya yekuti vanomwa zvinodhaka nekuti isisi hatichazivi kana vanhu vakangonyarara nhaye mukoma ivhani uyo ari murume make uyo ari murume ake hanzi vari kuverenga isisi taiwana nhoroo nenguva yekuyanana nekuita zvinhu pamwe chete.
Aha, tapabata apo. Mukoma itai, ndouyawo kwamuri tinzwe kuti nyaya yabatwa natete Evanice iyo muri kuionawo sei imiwo mamunofamba munyaya yekuti zviri kuitwa ndezvipi zviri kubatsiridza yavari kutsanangura iyo collective action iyo nemalife skills aya, arimowo here muve chidiki mamunofamba?
Ya nyaya ndorwa matete iyi vataura nyaya yakanaka. Ndirombunyatidzira pamasure pavataura nyaya yemuchinchi tiri pakati paticha nemwana. Isusu vabereki tatakakurudzira kana muchirangarira kuti muzimbabwe masimba akadzidziswa muna ticha achiiswa kuvana vechikoro, hamuri kana mutoparangarira ipapo painzi vana vane kodzero dzavo.
Kodzero dzevana idzi vatsanangurei ipapapo?
Kodzero dzevana dzinotaura kuti vana havafaniri kurohwa kuzvikoro. Isu takakuratidzawo kuti kana mwana achinge aita zvivi zviri kunze kwemutemo, munhu wese anomurova anenge achingova muhombe paari. Izvozvizvi vabereki tisao kunyatsanganisa vana vedu nekuti vana vakatiurwa kuchikoro, mubereki achinge achinopepetera ticha uya kana kukapa upendo uri wakumudzingisa basa. Saka ticha semu anenge achida basa rake akaona kuti mwana uyu vabereki vake vanonesa handimugoni havatisina basa vanongosiyana naye oita zvaanoita.
Aha, tiri kupanzwa apo. Nguva yedu yaakuita ichititiza, chiregai ndidai sore gatiti tete chidzoka iwo mukati ga mashoko enyu ekupedzisira, todzoka kuna mukoma itai and you also give us your final word and we wrap it up. So ndouya kwamuri tete, chitanga imi honor ladies muchidimbu.
Ndinoda kukurudzira mhuri yezimbabwe kuti ngatibatanei kupedza dambudziko iri rasangana nenyika yedu yevana. Ngatidzidzisei vana, ngatimirei timire pane vana, tibatane pamwe chete kuzvikoro kudzimba, ngatishandei pamwe chete kupedze dambudziko.
Maita basa imi. Mukoma itai, your last word, parting word in short.
Ya matoto angu ipedzisira ndeyekuti isusu ngatizamei kuti tikipe vana vedu.
Wabva wadyiwa nemwaka wenguva. That brings us to the end of the show, ladies and gentlemen. Thank you for coming on show. Thank you to our guests and all the callers for the day. Please join us again next week. We will be back with the same program. I am your host, Ivan Zininga, saying good night, Zimbabwe. Morara zvakanaka.